Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 21 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti gore rino richave gore rekuratidzira zvakasimba munyika yose. Sachigaro veZANU PF kuMashonaland and West vaZiyambi Ziyambi vanoti nyaya yaMai Prisca Mfumira aina kutaurwa pamusangano waitwa nebato ravo mudunhu iri. Kutongwa kwenyaya iri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwatanga nhasi mudare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati gore rino richave gore rekuratidzira zvakasimba munyika uye vapomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekukonzera kuti pasave nenhaurirano pakati peZANU PF nebato ravo reMDC. VaChamisa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwebato ravo hwegore rino muHarare nhasi. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Murinamuri Toko! Chisa pama chisa! Chamisa oye!
Vashaura pamberi pevatsigiri vavo mumusha weMbare muHarare pavanga vachiparura urongwa hwebato ravo hwegore rino. VaChamisa vati ruzhinji rweZimbabwe rwanyanya kutambudzika nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika uye havasi kufara nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzemuna 2018 kushandurwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo yenyika neZANU PF pamwe nekusachengetedzeka kweveruzhinji kuburikidza nevanhu vari kufamba vachitema vanhu nemabhemba avo vari kudaidzwa kuti mashurugwi. VaChamisa vati gore rino richave gore rekuratidzira kwakakomba munyika vachiveruzhinji havangarambe vachinhonga svosve nemuromo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato ravo vasina matanho avari kutora kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vati kuratidzira uku kuchaitwa murunyararo.
Isu semaZimbabwe nyaya ndeyedu. Ndakudzai kuti hakuna imwe signali yandogona kukupai kudarika kusignali yamuri kutambura iri muhomwe menyu. The signal is in your pocket sir. Ndokubata kwatinofana kuita. Munowirirana neni here?
Kunyange hazvo tinawo kwanisa kutaura navamunangagwa pamusoro pezvataurwa navaChamisa nhasi. Vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo Annual People's Conference wakaitwa kuGoromonzi muna Zvita kuti kuratidzira kweveruzhinji sekwakaitwa gore rapera hakusi kuzofa kwakabvumidzwa kuitwa.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions who are even prepared to use violence, divisions and disunity and violent demonstrations in order to acquire power.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati MDC inogona kuratidzira asi hurumende inogona kushandisa chisimba kutadzisa kuratidzira uku.
Kana tikatarira munhoroondo muchaona kuti vakamboita kuratidzira kukuru kwazvo uyevo chimwe chinodiwa mukuratidzira inyaya yekuti mune vanhu vakawanda sei vanokuteverai vatingati masapota. Saka MDC ine masapota akawanda zvokuti inogona kushandisa vazhinji vavo kuti varatidzire. Asi zvimwe zvamataurazve zvemapurisa ndori ngangova dambudziko mapurisa mucharangarira kuti MVC payakada kuratidzira mugore rapfuura mapurisa akairambidza kuti iite mademonstrations saka izvozvo ndo zvimwe zvinogona kuita kuti MVC ikundikane pakuratidzira zvenge zvozvoda zvekuti iyo MVC ichivuya nemamwe atingati mastrategies kana kuti umwe hurongwa wokuti ione kuti ingasunda sei hurumende kuti ipinde munhaurirano dziri pachena
vachamisa vapomerwa vamunangagwa mhosva yekutadzisa kuti pave nenhaurirano pakati peMDC nezanu PF vachavhasi kuzopinda munhaurirano dziri kuitwa pasi pechirongwa chepolitical actors dialogue kana kuti POLAD vachiti nhaurirano dziri pasi pechirongwa ichi idamba vanana vatiwo vanoda kuti vari muchiuto avo vanozivikanwa nekupindura munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa vange varimowo mukati menhaurirano idzi vachamisa vati vakatuma vaimbova mutungamiriri wesouth africa vatabo mbeki nezvavanoda kuti zvitaurwe panhaurirano asi nanhasi vamunangagwa vakangoti mwii
isu chatinodai genuine dialogue inoita kuti tiende mberi ende takataurwa nenational executive vari pano maleaders vakati vapurezidendi vedu pamunotaura nyaya yedialogue next time indaa munokumbira kuti our military our soldiers vavewo part of the negotiating table because vanogona ngavane maconsens asiri kuadresa nemapoliticians tinzwe kuti maconsens avo ndaapi so leadership is an issue that I'm here to execute and implement as per the national council because that is what you demanded dialogue redu yenye credibility but dialogue rinofanira kuva dialogue rokuti zvinhu zvedu zvifambe rokuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka
asi vamudzengi vati semaonero avo chiri kudiwa nezanu pf inhaurirano dziri pasi pepolad chete
zanu pf haisi kuda kuti paitwe nhaurirano dziri pachena chiri kutodiwa nezanu pf ndechekuti paitwe nhaurirano paplatifomu iya yakaiswa nezanu pf navamunangagwa yepolad ndo zviri kudiwa nezanu pf
zvichakadai vachamisa vakumbirawo nyika dzekunze kuti dzibatsire zimbabwe nezvekudya sezvo veruzhinji vakatarisana nenzara inotyisa vatiwo nhengo dzavo dziri mumakanzuro nemuparamende dziri kuita uori dzichabviswa pazvigaro uye vakurudzira hurumende yezanu pf kuti imire pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Kutongwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump panyaya mbiri dzavari kupomerwa dzekushandisa ofisi yavo zvisizvo pamwe nekuzvidza paramende kuri kutanga nhasi mudare reSenate nhengo dzose dzedare iri dziri zana dzichifanirwa kunge dziri mudare mutongi mukuru wematare Chief Justice John Roberts ndo vachange vachitungamira dare iri vachibatsirwa nemaseneta ayo anenge achishandawo sevatongi mukuru wedare reSenate vaMitch McConnell vebato reRepublican Party rinove zvakare bato ravaTrump vakazivisa nezvemitemo ichatevedzwa mukutongwa kwenyaya idzi uko kunotarisirwa kutora nguva sezvo mativi ose ari maviri aine maawa makumi maviri nemana ekupa umbowo asi veruzhinji vari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nebato reRepublican Party rekuti nyaya idzi dzitongwe usiku vazhinji varara bato riri kutonga reRepublican Party rine nhengo makumi mashanu nenhatu mudare reSenate kuchitiwo rinopikisa reDemocratic Party rine nhengo makumi mana neshanu kwoitawo nhengo mbiri dzakazvimirira kuti dare iri rienderere mberi richiwana vaTrump vaine mhosva nhengo makumi mashanu neimwe dzinofanirwa kunge dzavhota dzichivaroverera mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paMelone University kuOhio muno muAmerica Dr Moses Rumano avanoti vanoona kunge urongwa hwekuendesa vaTrump kudare hwakanaka sezvo zvichiratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo
ndiri kuona urongwa uwe impeachment wakanaka urukurongwa muno America paapendwa kuseneta zvinoreva kuti wa Trump semutungamiriri wenyika awasi pamusoro bapemutemo wenyika yavo ndo zvandiri kuona zvakanakira America pekuti hapana bari pamusoro pemutemo wenyika kana mutungamiriri wenyika ari kuenda kunoitwa impeach kana kuti patano yoitwa trial kana kutongwa kana kuedzwa zvinoreva kuti zviri kuita zvakanaka izvozvo munyika ino uye nepasi rese zvekare tinenge tichiona kuti watungamiriri wenyika wakasarudzwa wanofanira kumiririra zvido zvevanhu uye vasiri ngazviite bakuti vari pamusoro pemutemo wenyika dzavo
tinoona kuti dare resenate idare rakazara nengo dzebato ravatrump rerepublican party tanzwawo zvakare vemadhemokrats vari kunyunyuta vari kuti zviri kunonotswa kana kuti senate iri kunonotsa urongwa uhwu kuti hunge huchiitwa kusvika zvokuti vanogona kutozotonga vatrump pakati peusiku zvii zvamungataura
ndiri kuona kunge mitemo iyi yadzi yasandurwa nemarepublicans kuti ruzhinji rweamerica rwurege kuzonzwa kuti vatrump vari kupomerwa mhosva dzakaita sei sezvo vanenge vakarara dai zvaingakwanisika ndezvekuti nyaya idzi dzaitongwa pajekerere masikati machena vanhu vese vachinzwa weamerica kwete kuti vamwe vanenge varara nekuti vanoda kuenda kumabasa vanenge vane wana vanoda kuti varare saka ipapo inini handioneba kuti zvaitwa zvakanaka zvemitemo yagadzirwai yekuti umbowo huzhinji huchapuhwa pakati peusiku kana mambakwedza wanhu vazhinji wakarara
asi dare riringavana vatrump vaine mhosva sekuona kwenyu
kuverenga kwandanga ndichiita nekuongorora kwandanga ndichiita nyaya iyi ndinogona kuona kuti vatrump vanogona kuonekwa vaine mhosva ndosaka vanotungamira kubato ravo wafunga kuti nyaya itongwe kana kuzotaurwa pakati peusiku nekuti pane umbowo huri kupuhwa hunorangidza kuti hunenge huri hwechokwadi hunopa kuti vatrump vanogona kuonekwa vaine mhosva uye naizvozvo vachizodzingwa basa
zvii zvingadzidzwa nezimbabwe
Zimbabwe neAfrica ine zvizhinji zvainodzidza pane zviri kuitika izvi dai zvikadaro pasi rese zvinotiitira zvakanaka kuti hapanaba mutungamiriri ari pamusoro pemutemo wenyika mutemo wenyika ndo uri pamusoro ndo unofanira kushandiswa kutungamira nyika dzese
vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa paMeloni University Dr. Moses Rumano vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vapfumbamwe vakuvara zvichitevera kurwiswa kwavaitwa nebhambu muSomalia vanhu ava vanosanganisira zvizvarwa zvitatu zvekuTurkey uye zvizvarwa izvi zvaendeswa kuTurkey kunorapwa kambani yendege yemusouth africa yesouth african airways yati icharamba ichitakura vanhu kuenda kunzvimbo dzainosimboenda izvi zvabuda mushure menhaurirano dzekubatsira kambani iyi nemari dare repamusoro-soro nhasi razivisa kuti vanhu vose vakakwereta mari musi wa22 kukadzi 2019 usati wasvika vanokwanisa kubhadhara mari iyi nemari dzemaRTGS iri pachikero chakaenzana nedhora rekuamerica kana kuti 1:1 izvo rasiya vakakweretesa mari vari pamhene Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera
dare repamusoro rapa mutongo wenhasi panyaya yanga yakakwidzwa kudare iri nekambani yevnr baba ichipikisa mutongo wainge wapiwa nedare repamusoro rehigh court wekuti ibhadharwe nemari yemaRTGS nekambani yezambezi gas zimbabwe kunyange hazvo ivo vainge vakweretesana mari iyi nemadhora ekuamerica VNR Baba inoti yakakweretesa Zambezi Gas Zimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi masere emadhora zvekuamerica ikazobhadharwa nemari yemaRTGS mushure mekunge paiswa murawo westochter instrument wa 2019 wainzi dora reamerica ne RTGS yainge iri gejgegejge kana kuti zvainge zvine huremu wakaenzana. Izvi zvinoreva kuti VNR Baba yakaraskirwa nemari inosvika mamirioni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti $3,992,000 kana paiswa mari yemutero. Mumwe mutedzeri webato guru rinopikisa reMDC Vatenda Ibiti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti zvaitwa zvinosiya vamwe vemabhizimisi vari pamhene kusanganisirawo vakakweretwa mari nehurumende inosvika mabhiriyoni mapfumbamwe ekuAmerica.
Ini kaka handiyanga musorongwa zvimba nezvikwereti zvikwereti zvaiya zvanga zvava $22 billion. Saka zvoreva tichikwereta vachapera. Ukaona uchibva kuCanada kana kuti kuAmerica uchida kuzoita bhizinesi muno muZimbabwe unongo uchitopenga because pakatoswa kamutemo chete akatakusecha muhomwe imomo.
Mashoko aya atsinhirwawo nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu.
Asi pane vanhu vanenge vakaitirana macontract vachinyatsonyorerana kuti takweretesana maus dollar kana maakundidzosera mundidzoserawo maus dollar ndopatirikuona kuti pamwe panoitika dambudziko.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti izvi zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi munyika.
Mutongo waturwa uri kukanganisa zvakanyanyisisa vemabhizinesi especially vanokweretesa mari nekuti zvaakureva kuti maassets avo anenge ari in the form of madebts vhari yacho yatonyanya kuderera zvakanyanyisisa. Saka zvinogona kuita kuti makambani especially mabhanga navamwe vanokweretesa mari vatarisane nematambudziko yatingati pachirungu nyaya dzeviability kana sustainability.
Hongu vamwe vanogona kunge vachiti vageza negoka munyama asika hakuna here vamwe vari kunyemwerera kuti mudzimu warobonga kuona huku dzichirwa. Vachitambara vanopindura.
Vari kufara vanhu vangu vaine spirit mumabhanga or mafinancial institutions zvakutoreva kuti vhariyo zvikwereti yandona.
Asi vachipawo maonero avo panyaya iyi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti zvaturwa nedare watova mutemo nekudaro kuushora kungopedzera hoko padehwe retsindi.
Ndiko mutongo waitwa. Kuna vamwe vachafara nawo, kuna vamwe vasingafari nawo. Asi ndiwo watova mutemo haugoni kupikisa. Ndiwo toti munhu wese atoteerera.
Asi pane mukana here wekupikisa mutongo uyu kudare reConstitutional Court? Vabiti vanoti
inini sezigweta reConstitution Supreme Court haina kutarisa nyaya iyi from a constitutional point of view. But section 71 yeConstitution yedu inotaura kuti right to property nemari yemunhu nemapension yemunhu zvinochengetedzwa. So in other words there must now be a constitutional challenge.
Tinokwanisa kubata gavana weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti kushaikwa kwehupfu nekutengeswa kwawo pamukoto mucherechedzo mukuru wekusamira zvakanaka kwehupfumi munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano waitwa nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe GMAZ nevatapi venhau muBulawayo, vaMutashu vati kuvepo kwevanhu vakawanda vanoita zvemabhizimisi vakazvimirira vega, vakawanda vacho vachiita izvo zvisiri pamutemo kana kuti informal sector muchirungu, kuri kuita kuti vemabhizimisi ezvitoro zvikuru vatatarike. Vati hurumende inofanira kugadzirisa mamiriro eupfumi nekukasika vachiti kana izvo zvikasaitika vamwe vezvitoro zvikuru ava vachatadza kuramba vachishanda.
Dambudziko rekuti economy irambe ichienda mberi iri informal ngatiriongororei tione kuti torigadzirisa sei, nokuti ukazvitarisa mari yedu inogona kutadza kushanda kupararira nyika yose nekuchikonzero chekuti chete nyika ine economy ine more than 75% informal business.
Vamutashi varamba nyaya yekuti vezvitoro zvikuru ndivo vari kukonzera kushayikwa kwehupfu vachinzi vanohutengesa pamukoto vachiti kushayikwa kwehupfu kuripo kuri kukonzerwa nekuti hupfu hwacho hausi kuwanikwa kune vanogaya.
Chinodiwa chete kuti hupfu huwanikwe nekuti tinoda kuzotsvaka na uroyi kupuma na uroyi nekuda kwekuti hapana hupfu hwacho. Ngatingoitai kuti hupfu hunge huripo, iwe neni basa redu tiwane hupfu huripo kuti huchange huchitengeswa zvakadii, izvozvo zvinozvigadzirisa zvega. Kana isusu tati isusu mamarket forces demand and supply ndo zvichange zvichitara mitengo yezviro, ngatingoendai naizvozvo tichiona kuti hupfu hwacho hwawanikwa here. Chiripo ndechekuti hupfu huwanikwe muzvitoro ende huwanikwe nemutengo wakanaka.
Vamutashi vati nekuda kwekuti mafuta emotokari ari kugara achikwira nguva dzose, izvi zvinoreva kuti mutengo wehupfu unofanirwa kugara uchiwedzerwawo zvakaringana. Mukuru weGMAZ vatafadzwa Musarara vati sangano ravo rakapiwa mvumo nehurumende pakupera kwambudzi kuti ritenge chibage kubva kunze kwenyika, vakati izvo zvichabatsira kuderedza kushomeka kwehupfu mukati memasvondo mashoma ari kutevera.
Ndine mufaro mukuru kuti titaure kuti tine chibage chekutanga kupinda svondo runouya zvichienda mberi. Taita urongwa kuti chikutanga chinobva kuSouth Africa kwapera mwedzi mitatu tinenge taane chimwe chichabva kunyika dzakaita seBrazil neVenezuela South America chinenge chichiuya Beira chopinda nemamutare chichiuya kuno, chimwe chichasvika Maputo chopinda Chikwala Kwala chichipinda muburwayo.
Vamusarara vabvuma kuti vamwe vanogaya hupfu nevamwe vanotengesa vari kukonzera kushayikwa kwehupfu nekuti vanohutengesa pamukoto, asi vati kuti dambudziko iri ripere munyika munofanirwa kuve nehupfu hwakawanda.
Dambudziko reside marketing rinowanika kune vedu mamillers kuma retailers zvakare futi nevamwe vatengi vanongoya vatuta basa rekuuya vachimirira mutsara. Saka idambudziko riripo, asi tinodaira kuti dambudziko kuti ripere todaita urongo kuti tiwanze hupfu zvese izvozvo zvinopera.
Munyori mukuru wesangano reulawa United Residents Association Amai Louisa Mangisi avo vange varipowo pamusangano uyu vati vanotarisira kuti danho riri kutorwa nesangano reGMAZ richabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwehupfu.
Corruption iri kuitika izvino nekuti tiri kuona kuti chibage chiri kuhupfu huri kuuya, asi kuti vanhu vese vakwana vari kutadza kuchiwana nekuda kwekuti chimwe chacho chinobva chavigwa. Kana chavigwa paya chozobuda chaakutengeswa neblack market, but zvatawana mukatumu ndezvekuti chibage chichawanda kuita kuti corruption iripo isazowanika futi, kuti chibage chizare vanhu vese vakwane kudya pasina kuzotengesa neprize isina kunaka.
Apo vamutashi vanga vachitaura nevatori venhau, vanhu vakawanda vange vakamira pamitsetse yekutenga hupfu pazvitoro zvakasiyana-siyana muvulawayo. Mumwe wevanhu ava vaCornelius Moyo vati vave nemazuva akawanda vachitsvaga hupfu muzvitoro zvikuru vachihushaya, vachitiwo hunotengeswa pamukoto hunovadhurira sezvo vanohutengesa vachida mari chaiyo chaiyo, kwete yemunhare mbozha kana mumakadhi ekubhanga. Mutengo wehupfu wakambokwira zvikuru mushure mekunge hurumende yabvisa mari yainoisa pamutengo wehupfu kuitira kuti husanyanya kudhura, asi yakazodzorerazve mari iyi pakutanga kwambudzi. Nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura munyika, nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwechikafu kunyanya chibage icho chinogadzirisa hupfu, chinove chikafu chinonyanya kudyiwa neveruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bazi rinoona nezvekusimudzirwa kwehupfumi musangano renyika dzepasi rose reUnited Nations Economic Commission for Africa rinoti Zimbabwe imwe yenyika dzemuAfrica dziri kutadza kuzadzisa zviga zvebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nezuro, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muUNECA muzvare Sandra Nyaira vakati ongororo yakaitwa nesangano ravo rinoratidza kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziri kutadza kupedza urombo pamwe nekuita utano hwakanaka. Takatarisa nyaya yezvigazve United Nations ze-2030 Sustainable Development Goals. Tinoona kuti ongororo yakaitwa neUnited Nations inoratidza kuti nyika zhinji muAfrica dzichakasaririra zvakanyanya dziri kutambudzika nekutadza kusvika padzinofanira kunge dzichisvika kuti dzinge dzichiita iya yatingati pachirungu implementation yeAgenda 2030 inova ine dindingira rekutanga rinotaura nyaya yekuti muAfrica tinofanira kupedza kushupika kana kuti kupedza poverty number 1. Chechipiri nyaya yekuti muAfrica kunofanira kunge kuine zero nzara. Tinofanira kupedza nzara muAfrica. Rechitatu rekuti vanhu vavenge vaine hutano hwakanaka. Rechina richitarisa nyaya yedzidzo chaiyo kuti toda kuti munhu wese muAfrica anga aine quality access. Aine access to quality education. Muzvare nyaira vakati sedzimwe nyika dzemuAfrica, Zimbabwe iri kunetsekawo kuzadzisa zviga zveAgenda 2030. Ende Zimbabwe imwewo nyika dzemuAfrica iri kutatarika panyaya yezviga izvozvi zveUnited Nations zveSustainable Development Goals kuti dai yapedza kushupika kwevanhu, dai yapedza nzara, dai zvemuAfrica imwe dindingira idindingira reinequality yekuti muAfrica kunyanyanyanya muSouthern Africa medumu tinoona kuti vanhu havana kuenzana zvachose. Mumwe mukuru weimwe sangano rakazvimiririra rinoongorora kuzadzikiswa kwezviga zveSustainable Development Goals reZimbabwe United Nations Association vaFisher Chianike vakati Zimbabwe yagona munyaya yedzidzo pamwe nekusimudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Paedzi number 4 education tirikuona kaprogress ndijana tichitarisa nezvecurriculum new curriculum yakaintroduciswa negovernment. Takacherechedza tinoona kuti vana diki maECD magrade 1 vaakuita mapractical subjects vari vadiki, sezvo zvinokonzeresa kuti kana makura vanokwanisa kuzoendawo mumaindastry vachisenza vachishandisa zvavanenge vapractisa vari kumaECD nekumagrade 1. Saka government ipapapo tinoitenda nokuti yakaintroducisa new curricula. Totarisa SDG number 5 totarisa gender equality. Tirikuona pakati pemhirizhonga pakati pevanhukadzi nevarurume toona kunge zviri kuenda zvichiderera plus tirikuona vanhu vakawanda vari kutaura nezvegender equality.
Vakapanobata chigaro chegurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu Dr. Sekai Nzenza vakataurawo pamusangano wavakaita nevatori venhau nemuvhuro kuti Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zviga zveUnited Nations. Amai Nzenza vakati dambudziko guru riri munyika idambudzo renzara.
Dambudziko redu ndirenzara. Because kune nzara muri kuona zvatiri kuita, tiri kumbeka shuwa kuti chikafu chiri kusvika kumaruwa. Saka ipapo hatisi kumbodzokera shure kuti titange tagadzirisa nyaya yedumbu. Tiri kuedzawo kushamwaridzana neshamwari dzedu dzemhiri kunyaya maUN agencies, maWorld Food Program, vana UNICEF, ivavo vabatane nesu zvakanaka chaizvo kutibatsira kuti tishande pamwe chete navo kuti tigadzirise dambudziko revanhu vedu. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuenda nazvo kuti hongu tiri kubvuma kuti tine madambudziko. Asi madambudziko iwayo tiri kushanda pamwe chete neshamwari dzedu kuti tigadzirise.
Amai Nzenza vakazivisawo kuti Zimbabwe ndiyo iri kuita musangano wechitanhatu weAfrica Regional Forum on Sustainable Development Goals mwedzi unouya kuVictoria Falls. Dr. Nzenza vakati musangano uyu uchapa Zimbabwe mukana wokunzwawo kubva kunyanzvi dzinobva kumasangano akasiyana-siyana akaita seUnited Nations nemamwewo kuti zviga izvi zvingasadzikiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Muri yeZimbabwe, ngatisangane pachirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa, tiri kutarisa mamiru akaita zvinhu muzvikoro munyika yose, pamwe neramangwana revadzidzi. Kana mchiropina mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp, panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection, muine ni Mike Hove na 8 PM.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri we MDC Vanelson Chamisa vanoti gore rinorichave gore rekuratidzira zvakasimba munyika yose. Kutongwa kwenyaya iri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwatanga nhasi mudare reSenate muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndoti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7, ngolwesibili mhlaka 21 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC, umnumzana Nelson Chamisa uthi bona njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisa isimo kwezombusazwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yabagaya impupho eGrain Millers Association of Zimbabwe batshele abayithengisayo ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni. Idale leSenate kweleMelika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa umengameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso yabagaya impupho eGrain Millers Association of Zimbabwe batshele usomabhizimusi abathengisa impupho ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni besithi bakhangelele ukuthi lube nganeno kumaviki amathathu alandelayo nxa bengaqala ukuthenga umombo phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abejimazi bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impupho kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Ngqabutho Moyo ovela kunhlanganiso yejimazi uthi bakhulumisane labo somabhizimusi abathengisa impupho ukuthi kube lesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangene lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiya phambili impupho iyabitholakala njani emagross ezitolo lokuthi thina sivazise as Grain Millers izinto sesizenzile ukuze impupho itholakale kuhle kusiya phambili. Ikakhulu ukuthi sesiqalisa uku import umumbu sincedisana le government ngoba ukuze sisebenze sort as private sector asingeke senelise ukucover everything. But nxa sincedisana legovernment lohulumente sizingenelisa ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impupho. I-subsidy program iye eyahlala ikhona ukuthi iprice izakuya ngaphathesi lami angila mpendulo ngakhonokho.
Umnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abeGrain Millers Association of Zimbabwe.
Kubo umhlangano lapho nje ongade besitshela bebikela ukuthi bona njengenhlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubhizinesi bawungenise ezweni bezogaya impupho ithengiselwe abantu. Yikho ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzange ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzange kuvikela ukubana i-product leyo impupho leyo ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka ngaphandle kuzange into ke zikhanjiswe ngendlela efaneleyo kuphume
Umnumzana Dube uthi ukuthokozisayo ukuthi uhulumende lokho eqinisa ukuncedisa amamilazi ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Kuhle ukusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokho eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayizi ukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu senzele intengo yeneliseke ebantwini uzaqhubeka eyenza umamilazi bona banoma umumbu lawa bezidinge. Yikho sikhangelela ukubana impuphu kayibe khona abantu bayenelise ukuthi bayithenge njalo ibe ilokhu iyimpuphu ethengiswa ngemali eyeneliswa ngabantu kungenxa yokuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahluka ukuthi abantu bayithole. Njalo sikhalela ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliswa umuntu wonke ngoba ikudla okuqadile eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele libe le mpuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila. Kulaba abathengisayo ama-retailers sicela kube lokuqotho.
Umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono.
Besikhangelele ukuthi i-price yempuphu ichinge anje so that we can have a benefit lathi sizuze something. Then the distribution yakhona, as of now the distribution is very poor. Impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as fair sisile about a month singela mpuphu and umpuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela. Xa ungela cash awutholi mkhangelele ukuthi government layo isincede khonapho ku distribution and the pricing system ukuthi khona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze i-profit and the distribution.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe iStudio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki.
Kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu, njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu. Khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu.
Inhlanganiso yeGymers iveze ukuba izimisele ukuthi ilisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu, bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe. Lokhu kwenze labathengisa impuphu babe nethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusukela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Idale leSenethi kweleMelika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa uMongameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kwahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi abafunwa libandla lamaDemocrats elithi kuningi okufihlwa nguMongameli Trump obikwa evimba abanye bakhe ukuthi bethule ubufakazi obungenza ukuba asuswe esikhundleni. Umnumzana Mitch McConnell, umkhokheli wedale leSenethi webandla lamaRepublicans, uthi kumele abachuchisi abebandla lamaDemocrats banikwe ilanga lonke lokuchaya icala abalethesa uTrump, njalo labamele uMongameli bamvikele okwesikhathi esifanayo. Abebandla lamaDemocrats bafuna kubizwe ubufakazi. Abafakazi abanjengomnumzana John Bolton owayebona ngezomvikela kuhulumente. Lo mnumzana Milk Malfani, umqondisi wenhlelo ehofisini kaTrump, abathi balwazi mhlophe udaba lolo ngoba bazama ukumvimba ukuthi amise uncedo lwezikhali okwakumele zinike ilizwe le-Ukraine. UMongameli Trump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi uMongameli Zelensky wale-Ukraine avule icala lokuthi uHunter Biden, indodana kamnumzana Joe Biden, wadala inkohlakalo kwele-Ukraine ngesikhathi esebenzela inkampani yokuphehla umlilo kagesi kulelo lizwe. abakubandla lama-Democrats bathi uMongameli Trump wenza lokhu efuna ukungcolisa igama likaMnumzana Biden okukhanya engani uzancintisa laye kukhetho oluzayo. UMongameli Trump uyakuphikisa lokhu esithi abakubandla lama-Democrats lokhu bezondele ukuthi wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2016. Abanye abake bathoniswa edale le-Senate bekhokhela ilizwe leMelika bagoqela uMnumzana Richard Nixon loMnumzana Bill Clinton. Ukuze sihlaziye lolu daba, uKeith Stewart Studio 7 uxoxe loMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
Baya step ne-step ne-step according to indlela. Amanye ama-impeachment trial ayenzakala ngakhona in the past sengathi eka-Bill Clinton mostly ngoba yiyo engathi yenzeke noma kusukule minyaka engu-20 engamashumi amabili yenzakala. Kodwa bafuna ukusebenzisa ama-rules asetshenziswa kwi-impeachment ka-Bill Clinton. Kodwa okhona ukungazwisisani especially ma sekuya endaweni zama abafakazi la ngoba ungathi ama-Republican afuna nje ukuthi into yakhona yenziwe fast vele akhwithe u-Trump. Kodwa ama-Democrats athi hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilabo abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini ngalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona zani abafakazi bayabizwa kumbe hathi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi. And already kulama-Republican ambalwa asebonakale engathi ila ama-Republican esithi bakuma-states la abangekho safe khona ama-moderate states okulabantu abaningi both sides thina bangama-independent sort of. So babona ukuthi if bangavota ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bekhankasa kuma-election lazayo khona ngo-2020 kuma-states abo. So I think bahambile bebebuyele kubrekile bebethethile bebebuyele kuma-constituents abo babuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenza. I think abaningi bakhona bazwakala besithi hhayi abafakazi bafunakala. I think benzela ukuziprotekta bona kuma-area abo.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa lo Keith Stube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisisa isimo kwezombusazwe elizweni ezikhokhelwa ngumlamla Nkunzi othembekileyo. Ngasikhathi sinye umnumzana Chamisa ubeka umongameli Emerson wethesa umongameli Emerson Mnangagwamlando wakudonsela muva engafuni ukuxoxisana laye lanxa yena eseyenze imizamo embalwa ukuthi bakhulumisane ngokweqiniso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wemukelwe ngenjabulo enkulu uChamisa ekufikeni kwakhe eStandard Hall emzini weMbare eHarare, lapho obekulomkhosi wokwethulwa kohlelo lwebandla lakhe oluzalandelwa lonyaka State of the Agenda of the Nation Address. Lomkhosi obumele wenziwe ngeviki ephelileyo udluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe asaphatheke ngendaba zokuvulwa kwesikolo. UChamisa utshele abaze kulo mkhosi ukuba yena uyafisa ukuphatheka kungxoxo zokudinga indlela zokuqeda inhlupho uZulu abhekane lazo, kodwa inkinga yokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa nguye ongafuniyo.
Uko atiende ndawai mimi kada kundiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe.
Namina ngiyehlala lapho engazimhlophe ukuthi kule ngozi. Ngisazi ukuthi kule ngwenya yelakho kunginginya. Angithi liza ngibuze ukuthi vele bengidinga lesizweni esilengwenya. Sisiva esilengwenya kasingena. Kungakho sathi thina yenzanini lokho elikwenzayo. Ngase lithela welelana kulapho esingakhulumisana khona. Eyabe ephume kuleso siziba esilengwenya lami sihlangane. Mina ngimile ingwenya iphuma emanzini ukwenzela ukuthi ingaze yangiginya.
Kodwa uyemba phansi ngenduku ethi akayi kuphatheka kungxoxo eziqhutshwa ngaphansi kwamanyano wenkokheli ezaphatheka ukhetho lokudinga umongameli owe-Political Actors Dialogue, Pollard. Imizamo eyenziwe ngowaye ngumongameli wakule South Africa, uMnumzana Thabo Mbeki, uthi lokhu ingayindawo njengoba elokhu engakaphenduki njengokuthembisa kwakhe nyakenye. Aze abuye eZimbabwe uzadinga indlela zokubahlalisa phansi bendawonye. Unobhala ohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bayakusekela ukwala kukaChamisa ukuphatheka kwingxoxo zePollard.
Ya, sitalo ku-asi ngoba thina ku-reload sile ndlela ezahamba ngayo ezahambisa iZimbabwe phambili. Thina njenge-Movement for Democratic Change siyahamba kukhulumisana okumidiyethwa international community.
Emazwini akhe uChamisa ukhuthaze uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzikhulula ebugqilini abhekane labo esebenzisa indlela ezinje ngokutshengisela ngokuthula kuthi kusiyafika uNkwenkwezi lonyaka sesilungisekile isimo elizweni okungumcabango osekelwa nguSiziba.
Kusiyafika uMayi thina njengabatsha sesiphiwe i-direction ngumkhokheli singakadluli iviki ebuyayo siyabe sesitshengisa ukubana amazwi kaPresident uMongameli wethu azwile njalo siyaphambili ngohlelo lwethu lokutshengisela lohlelo lokuthatha ilizwe kubantwini abatshontsha ilizwe ngokhetho luka-2018.
Unkosi yazintombi zodwa Hadebe isakhamuzi seHarare upha umbono wakhe ngenhlupho ezibhekane loZulu.
Sihlangabukabili singadliporije ekuseni sesimelele ukuthi sidle ngama-1 sesinatitiye kamama siyadla futhi isitshwala sheba ngombhida inyama sathiye ngasakwanisa ukuthenga inyama yaduya.
Isikhulumeli somkhokheli we-MTC uDr Nkululeko Sibanda usole kakhulu ukwenza amapholisa ewabeka umlando wokubangela ukwesaba kuZulu obelesifiso sokuzaphatheka emkhosini wanamhla okwenze le nani lababuyileyo lehla kancane.
Njengoba uPresident Chamisa eke watsho phambilini ukuthi kukhanya ngani lokhu esesilakho sokukubi ukwedlula lokhu okwakusenziwa nangabahuquluzi uhulumende kaSmith weRhodesia ngendaba yokuthi nasemgwaqweni ngibone la izolo enje bekade kukhulunywa ngakho bekuthiwa khona bekulamapholisa ngemva kwamapholisa kwaba lamasosha ilizwe kukhanya ngani selibuswa ngesisosha. Asangathi kubone lokhu ekubuseni kukamgabe wonke, asangathi kubone njalo kusenzakala kangako ekubuseni kwabahuquluzi benotho.
Inkulumo kaChamisa iza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa laye esemba phansi ethi yinye kuphela indlela yokukhulumisana kudingwa indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe ayiqalayo yena phansi kohlelo lwePollard. UZulu obesemkhosini wanamhla ubehlabela ingoma ezigcwele usizi ngesimo ilizwe elibhekane laso kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, thoka pomuhle Zimbabwe omuhle, okhulumayo nguMike Hobe. Ngolwesibili kunje nje asidibaneni kuhlelo labatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakala ezikolo okulezifundi ezileviki singafundi ngenxa yokuthi ababalisi bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Lokhu kubisela muva na impilo yabatsha. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kuWhatsApp kunombolezi ithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwaka kwamuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo T-Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State uthi ilizwe lakhe kwele Melika uMnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe selizasungula inhlelo ezithile zokuphathisa umkhokheli webandla eliphilisayo kwele Venezuela owazinika isikhundla sokukhokhela lelo lizwe uJuan Guaido esithi wanqoba kukhetho lwanyakenye. Inkampani yendizamtshina yakwele South Africa ye-South African Airways yethule umbiko izolo isithi lanxa ibhekane lobunzima indizamtshina zayo zonke lokhu ziphapha zisiya emazweni wonke evele zisiyakhona lapho inkulumo zokuzama ukuthola uncedo kuhulumende ziqhubekela phambili.
Umthethwandaba omqoka owe-Supreme usuphe isinqumo sokuba nxa ubulesikwelede kungakafiki umhlaka 22 Mbimbitho womnyaka odluleyo uyenelisa ukusibhadala ngokulingeneyo mathupha kumbe 1:1 ngesilungu ngemali yalezinsuku e-RTGS dollar. Lesi sinqumo sahlulelwe inkampani yezambezi Gas Zimbabwe ehanjiswa inkampani ye-VNR Baba emthethwandaba ifuna isikwelete sayo esedlula i-$3 million. I-VNR Baba yabhadalwa isikwelete lesi ngemali yama-RTGS okwabangela ukuthi iye emthethwandaba ngoba isithi icilibezelwe. Lesi sinqumo sitsho ukuthi wonke umuntu olesikwelete esathathwa ngemali engamadola emelika usezaphiwa isingamadola awe RTGS. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo le-MDC uthi kubuhlungu nxa wakweleta umuntu imali yohlobo lwe-US dollar usuyibhadalwa isingama RTGS.
Athi bengakwenza maybe ukuthi bathi bona nxa uyithiwe RTGS kodwa ayibe equivalent ngerate evele ikhona ukuthi uyenelisa kuyathenga i-US dollar. Lokho-ke butsotsi-ke buswela-ke osebenziwe nguhulumende-ke tshontshela abantwana beZimbabwe izimali zabo akwaziyo ukuthi abakweleta ngazo, ngoba singananzelela uhulumende ulezikweleti eziningi, ezinye zama-local authorities, ezinye zama-companies, uyabe sekwazi-ke ukuthi sizabhadala-ke nge-TDS imali engathengi lutho. Isinqumo-ke esibuhlungu kakhulu lesi ebantwini-ke abasethole izimali zabo zingama-USD 3 bonds.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela isigaba sebhinga nga North edalele parliamente kesizwe amazwi akhe.
Into ekhona ngeyokuthi ke wena nxa usiyayiphiwa leyo mali, yebo ye umthetho ukahle nxa usithola ngaleso sikhathi imali kwakuye 1:1, kodwa ke leyo mali kathesi ungayithatha nge-1:1 kutho ukuthi khona wena owawuboleke umuntu nguwe oyazilahlekile in terms of i-value yakho. So ke also kusitho ukuthi khona nxa ngamboleka imali ebhenki ngeminyaka yona leyana yabo 2018 kusesa kusiya phansi idola liseseku-1:1. Sokusitho ukuthi khona mina nxa ngiyibisela namhlanje nxa ngamboleke 20,000 US dollars kusho ukuthi namhlanje ngiyibisele i-20,000 bond nge-RTGS. I-value yakhona ungayikhangela yona leyo kutho ukuthi imali yakho wena owawubolekise umuntu iyabisiwe nge-value edlula 25%. Iyabisiwile by over 25%. Kutho ukuthi vele yabo ungasela lutho. Yabo ngasoze recover i-capital yakho wawuyifake ngaleso sikhathi kulowo muntu. So-ke kutho ukuthi kulabo ababolekayo hhayi yinto enhle, kodwa kulabo ababolekisayo ngibona ngani yinto embi. Nxa kuyikuthi amabhizinisi amaningi eZimbabwe ayebolekile sokulula-ke ukubisela leso sikweledi, okufana nokuthi nxa kuyikuthi khathesi umuntu mhlawumbe wayithenge i-stand ekhansilini, ikhansili yamchaja ngama-US dollars ngaleso sikhathi, kuyakuba lula-ke ukuthi umuntu khathesi leso stand esikliye ebhadala imali zakhe kumbe ama-services kumbe kuyini ekhansilini, kuyakuba lula. Kodwa ekhansilini yona ngokwayo eyanika leyo service akusoze kube lula, mbona ngani kuyakuba lokuthi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi isinqumo lesi sizavimba abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni.
Ya, iqiniso yokuthi nxa sikhangela umthetho welizwe jikelele isikhathi i-natural justice embona ngathi nakungcono kuyinto enhle ukuthi nxa umuntu elesikweleti engathatha isikweleti semali yangaphandle kumbe ngamarandi kumbe ngama-US dollars ufanele ayibisela ngemali yakhona, ngoba yiyona imali eyasetshenziswa ngumuntu wakhona, umuntu wakunikeza imali yakhona. Isinqumo lesi siphambanisekile, asisinqumo esiqondane lelizwe eliphumeleleyo. So akumanga kuhle, amboni ngathi isinqumo sakhona silungile.
Isinqumo lesi esethulwe lamhlanje sethulwe ngumahluli uJustice Luke Malaba ehlezi labehluli uSusan Mavingira lo Nicholas Mathonsi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Ulandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu ewange ngomgqibelo. Iningi seliqalisile ukuthola usizo lokudla lezembatho oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo lanxa lubikwa lungeneli. Imuli ezifika amachumi amathathu lasishiyagalolunye i-39 zihlaliswe e-guest house yenkampani yewange Colliery kanye lelokitshini leCinderella. Iningi lalezi muli zivela ku-ward 9 elwendulo. Njalo sixoxa lo Councillor Fani Chirwa walindawo ukuze sizwe okuningi okwenzakalayo.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zonalezo wayabahlalisa endlini yezethekelo ethiwa i-guest house ewange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lokhu lithendisa ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela ebebuyela ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebetshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangele ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa-ke labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo esiede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi lavalile bebevalile izolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu linile line kakhulu kwesikhathi singaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi liyone kakhulu number one ezindlini zeColliery laphinda lawona eMpumalanga laseCinderella ewangebhele kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje lizulu kusuke lamangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwalabana abayabeyakhe izugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana lontu bolinyikalolo.
Uxolo asenelisanga ukulinika ingxoxo yethu lo Councillor Fani Chirwa, uKhansela kaWard 9 elwendulo ewange lapho abanengi okuyiba bathinteke kuzulu lesikhukhula abathinteke khona njalo abahlezi e-guest house yewange Colliery. Kodwa lowo bekhuluma-ke ngomnumzana Shadrack Goliath Kativu owewange la esixoxelaye ngumsakazo wethu ekuseni. Sizalithulela-ke lolo daba kuhlelo olulandelayo ekuseni.
Namhla akuzange kune and for the past 2 days izulu lakhona laliwa lichaye mbijana, kodwa abantu lokhe bekhona e-guest house laphana abahambise khona ukuthi beyahlala because asikabi certain ukuthi lingachaya futhi lizaflada okungakanani.
Bathola ukudla okweneleyo le mpahla balethile yini abantu?
Abantu sebeqalisile ukuletha kulama organization ama churches labantu nje around ababaphathele ukudla impupu wo cooking oil isitebo, so kungani kungcono the situation is in terms of ukudla. Indawo encane i-guest house encane, so ngabantu ade bethiwa one room ukwenza ukuthi behlale nje for okuyisikhathi khonoko okuncane.
Imuli yonke ifakwe endlini leyodwa?
Ehhe, ngama-3 rooms but I just still one room.
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba yini?
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba kodwa indaba yamabhuku lokhu safuna unedo amabhuku akakwani kodwa amabhuku aba anethwa lizulu. Awo ama exercise books kakhulu yiwo abahlala lawo endlini. Bakhona abanohlekelwe ngama certificates, ama birth certificates, ama certificate omsebenzi bakhona. Abalahlekelwe ngama certificates lawa njengawo birth certificate.
Lo Councillor Fanny Chiba ka Ward 9 eLwendulu sixoxelaye esewanke olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.